Vashparura gwaro iri pa maofisi avo ehurumende pamunhu mutapa building nhasi. Vamunangagwa vati commission iyo yaitungamirirwa nevakambova mutungamiriri weSouth Africa kwechinguvana vaHalima Motlanthe yakaona kuti kupindira kwakaita masoja mukurwisana nemhirizhonga yakaitika musi uyu kwakange kwakakodzera sezvo commission iyi ichiti upenyu hweveruzhinji pamwe nezvivakwa zvaiva munjodzi yekuparadzwa nevairatidzira musi uyu. Asi vamunangagwa vatiwo gwaro recommission iyi rinoti kupfurwa kwakaitwa vanhu nemasoja nepfuti kwakanga kusingakodzere.
Whilst the deployment was lawful, the operational framework in terms of Section 37, Subsection 2 of POSA was not followed in that the deployed troops were not placed under the command of the regulating authority.
Kupinda kwemasoja mumigwagwa zvanga zvakafanira, asi masoja aya haana kuzoiswa pasi pemunhu akanga achitungamirira chirongwa chekupinda kwevanhu vemutemo mumigwagwa. Kurizo kwepfuti dzakamudenga kwanga kuri pamutemo, asi kushandisa mbumburu dzinouraya zvanga zvisiri pamutemo. Nekushandisawo zvekare zvamboko nekurova vanhu negidi zvanga zvisiri pamutemo.
Gwaro iri rinoti utungamiri weMDC Alliance ndiwo wakakonzeresa kuti paite mhirizhonga musi uyu, sezvo wakabuda pachena kuti hawaizotambira zvinenge zvabuda musarudzo kana mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vasina kunzi ndiwo vakakunda musarudzo. Vamunangagwa vaenderera mberi vachiti gwaro iri raburitsawo pachena kuti kufa kwevanhu vese vakafa musi uyu kwakakonzerwa nemasoja.
The commission's finding on a balance of probabilities from all the evidence received is that the deaths of these six people and injuries sustained by the 35 others arose from the actions of the military and the police.
Umbo wakabuda muchirongwa ichi ndekuti kufa kwevanhu vatanhatu nekukuvara kwevamwe vanhu 36 zvakakonzerwa nemapurisa nemasoja.
Nekudaro, commission iyi yakurudzirawo kuti vose vakarasikirwa nehama varipwe, uye mapurisa akasike kuferefeta kwaari kuita vakakonzera kuti vanhu vafe nekukuvara vasungwe, kusanganisira musoja akabuda mumifananidzo achiridzira varatidziri pfuti.
It is imperative for the police agency to complete their investigations to enable the prosecution of those persons responsible for all alleged crimes committed on the 1st of August 2018.
Mapurisa anokurudzirwa kuti aite basa rao nemazvo, vanyatsofefeta nyaya iyi kuti vabate vanhu vanga vari vakakonzeresa kufa kwevanhu 6 ava ne 36 vakakuvara. Musoja akabuda WhatsApp achiridza mbumburu, anofanira kusungwa ape umboo wake kuti zvakafamba sei. Muri dzevanhu vakakuvara nevakafa pamusuyu dzinofanira kutaurwa nadzo zvekare nemapurisa. Kana pane umwe umboo wawanawo, vape mapurisa kuti mapurisa akwatise kusvika pasi penyaya iyi mukufefeta kwavo.
Gwaro raparurwa iri riri kukurudzirawo kuti paramende itore matanho ekuchinja mutemo kuitira kuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission idzikise mazuva inosungirwa kuti iburitse zvinenge zvabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Gwaro iri riri kukurudzirawo zvakare kuti hurumende iripe vose vakafirwa nehama dzavo, uye ibatsire mhuri dzakasiyiwa nevashakabvu pamwe nekuendesa kuzvikoro vana vose vakasiyiwa nevafi vachiri mazera ekuenda kuchikoro. Komisheni yavaMontlante iri kukurudzirawo kuti hurumende ishandure mutemo unobata kuendeswa kwemasoja mumigwagwa ashanda nemapurisa kuitira kuti zvisatore nguva yakareba yekutsvaga mvumo yekuti masoja apinde mumigwagwa, uye yakurudzirawo kuti mapurisa nemasoja kana achinge apinzwa mumigwagwa kuti anorwisana nemhirizhonga atsvage nzira dzisingaite kuti vanhu vakuvare kana kufa pavanenge vachiratidzira. Gwaro iri rashorawo makambani enhau yehurumende ayo anonzi aitsigira ZANUPF pamberi pesarudzo, uye rikashorawo mapepanhau akazvimirira ainzi aitsigira bato reMDC asingaburitse nhau dzisina kwadzakarerekera. Vamunangagwa vati vachamboongorora gwaro iri sehurumende vozoona kuti votora matanho api. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.